hatisi kufara nezu zirukitika kunyanya kuma observers edu ataka tunganiza kutu waende mnjimbo ziruku registwa kutu wanuwa vote nukuti wame wakumbunyu kizwa mkushanda kwao wachirambizwa kupinda mnjimbo ziruku registwa kufota wachizwa wanofana unge wachiramba wari panze somwe nzaniso kwa kwa seke ward 6 mazwa mawiri wakutanga ma observers edu mawiri mamwe akanga achivumizwa kuti wange wari mnjimbo weku register kufota iyo hii asi paka zoya munhu woku Zimbabwe Electoral Commission achiti aiwa budai panze izvi takazoona zvichitikawo kune dzimbo nzvimbo dzakada sekuward 2 Airport Local Board mumwe wedu wemaobservers akaramidzwa zvakare kuti paongorore zviri kuitika zvichibva mukurudziro akanga achipuhwa nevamwe vezvematongero enyika vaitiro havafanira kunge vari mukati saka izvi hatisi kufara nazvo chechipiri vari kuda kuregista kuvhota vakunyuta kuti kuramba vachisvikidzirwa kune nzvimbo dzakaita chimuenzaniso kumatabeland kune vanhu vasina zvitupa vamwe havana mabirth certificate saka tirikuona kuti vari kunetseka kuti vakwanise kusvika panziro yenzvimbo dzokuti vakwanise kuona mapepa iwavo.
Muri kumbotaurawo here nezeki yacho nezvezvimwe zvichemo zvamuinazvo izvi?
Kuva nenguva.